manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi wenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT riri kukwikwidza richinzi MDC Alliance vaDouglas Muonzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga ritsigiro rwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende wakatadza kubuditsa chimuko mushure mekunge paita kupesana. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League anodzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. VaMunangagwa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo rezano PF pamberi pesarudzo dzemabai elections dzakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Frank Chikore anotipa nyaya iye.
Vashitara muepwet nhasi pamberi pezvuru nezvuru zvavatsigiri vebato ravo pavaparura urongwa uhu nhasi. VaMunangagwa vati bato ravo rezano PF pamwe nehurumende yavo vari kushanda zvakasimba kusimudzira upenyu hwevanhu munyika yose kuburikidza nekusimbaradza nyaya yekurima, kuvakwa kwemafektori mumatunhu nezvimwe zvakadaro. VaMunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kushandawo zvakasimba kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa edzimba dzavagere vawaniswe mapepa anoratidza kuti ndivo varedzi vedzimba idzi kana kuti matitle deeds. Vati vagari vemuEpworth nedzimwe nzvimbo dzisina mapepa dzakaita seCaledonia vachapiwa mapepa aya munguva pfupi iri kutevera.
Hatikwanisi kubvisa munhu tomuisa muroad kwete. Anotoenda pakanya roti maanenge aenda munenge muna magesi mune running water. Tozotsvaka kuti tinozovaisa kupi. Pamusoro paizvozvo vegeo special team yaProfessor Murira vari kuona kuti vanhu vangani in all these locations vatinosungirwa kupa title deed. Waona title deed yako tendiyo yava yako yava nhaka yako wava nemapepa ako anoratidza kuti iyi nhaka yachasiyira vana nevazukuru nevazukuru vako.
Mashoko avaMunangagwa aya atambirwa nemufaro nevamwe vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vakaita sava Jacob Ndawana.
Tinotambira mashoko ababa nekuti ndo vakasarudzwa kuva mutungamiri anova kuti akaenda kuLiberation anova anoziva hardship yataiva naye nevarungu kwakusina iwo vatinoti maalisa enhingi yedzimba. Saka isu tinotenda neurongwa hwavaita vachiita kuti vanhu vagare zvakanaka pava nesettlement. So kuya kwa taita tinotsigira urongwa nehuchitaurwa nehurumende chitungamirwa nababa na Dr. E.D. Mnangagwa.
Zvichakadai vamunangagwa vatendawo kuti mune kusawirirana mubato ravo zvitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzema by elections pamwe nesarudzo dzema province ebato ravo dzakaitwa nguva pfupi yadarika. Vamunangagwa vakurudzira vose vakakundwa musarudzo idzi kuti vashande pamwe chete nevakahwina vachiti chikuru ndechekuti musangano wavo ukunde musarudzo. Vatiwo mapato anopikisa hafe akatonga munyika vachiti veruzhinji vanoziva bato ravo sebato riri kushandira kuzadzikisa zvido zvavo.
Wanikwa uri kuvatongi vatongi ndimakarungana pano vesisi havapo nokuti havatongi kune vakafunga kuti vanoziva kuti nokuti kuzambia pane pati iriko PF, I think, achilema yakapinda ikoko saka vokuno mwise mdenda anzi zvazvaita kuzambia zvakuya vokuno regai ndikuudzei nyaya iyi indai hama dzangu muvudze ava varume ava veopposition kuti kana munhu akatanga kufamba netsoka achibva muno muHarare achinda China anotanga kusvika neari muno anoda kuenda State House veopposition asati asvika.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati simba rekutungamira rinobva kuvanhu kwete mumuromo memunhu.
Chatinoziva isu ndechekuti vanhu ndo vanodecide kuti achatonga ndiani and munhu wese mumaprovinces ose atri kufamba ari kuti ngaapinda hake mukomana. Saka isusu takangomirira isusu 2023 patri kuziva isusu kuti chabuda ne 6 million votes, 2/3 majority in parliament nekuzotorwa zvakare ma local authorities. Saka isusu basa ratina rezvinezvi nderekuregister mavoters kuona kuti munhu wese anyoresa kunyanya vechi diki kuitira kuti 2023 election mukomana apinde.
Vachitaura pamusangano wezano PF uyu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kusanganisira bato ravo kuti atsvage rutsigiro murunyararo vachiti zvetsvimbo mugodzi ave matakadya kare.
Ngatitaurirei vanhu vedu murunyararo kuti vanzwisise urongwa hwedu hwekusimudzira nyika. Hatichadi mhirizhonga, hatichadi vanhu hazvina zvazvinobatsira kuti tirwisane ugobvisa mumwe ziso kana zino hazvina zvazvinovaka. Tinoda kuvaka nyika yedu murunyararo mukubatana.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kuzivisa vatsigiri vavo kuti ivo nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi vakabvumirana pamusangano wavakaita nezero kuMozambique kwakare kuti vavake factory yesimbi kumanhizi pamwe neimwe ichange ichiita zvegas kubhuzi kuMozambique zvichabatsira nyika mbiri idzi mukuwana simbi pamwe negas uye kusimudzira upfumi hwenyika mbiri idzi. Sarudzo by elections dzakatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munzvimbo makumi maviri nesere dzeparamende uye mumawadhizana nemakumi manomwe nerimwe chete dzekanzuru. Kuitwa kwesarudzo idzi kunotevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vakawanda muparamende nemumakanzuru neMDCT yava Douglas Monzora pamwe nekufa kwakaita vamwe vanga vaine zvigaro izvi. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Frank Chikowore.
Nyika!
Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaDouglas Monzora nasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita kunhandare yezororo mumusha weHighfields, vaMonzora vati vafara neuwandu hwevanhu vapinda musangano wavo nhasi. Vati nhengo dzebato ravo dzichapinda musarudzo dzeparamende nemakanzuro dzichakunda uye vafara kuti vanhu vapinda musangano wavo nhasi wekutsvaga rutsigiro vanga vasina kumanikidzwa.
Iko zvinezvi tikatarisa estimation panapa vanhu vedu vanogona kusvika kuma 5000 people ende vanhu ava havana kutinwa vauya vega vachida musangano wavo.
Vati kana MDC Alliance ikakunda ichagadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe munyaya dzese.
chekutanga chatoda kuitira vanhu muno muZimbabwe ndechekuti tinofanira kupedza urombo hwapinda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo, vana veZimbabwe vari kutambura.
Mumwe musikiri webato reMDC Alliance, Kiki Mule, audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mubato rake richakunda musarudzo zvikuru sei muHighfields West maanogara.
Muno tinotoda Dhagi. Dhagi ndewedu, hatitomborasa Dhagi, ndewedu, totomuvhotera chete.
Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Mapato matatu makuru munyika anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neMDC Alliance anga achitarisirwa ose kuparora urongwa hwawo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. Asi Studio 7 yanzwa kuti bato reCitizens Coalition for Change harina kuzokwanisa kuparura urongwa hwaro kuulawayo nezvikonzero zvisati zvazivikanwa. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri waWelshman Ncube ndo vanonzi vanga vachifanirwa kunge vari kutungamira urongwa ihwohwo. Taedza kubata murongi wemisangano muCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji, asi vati titauri nasachigaro webato iri mudunhu reulawayo wavati vanonzi vaStole, avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mutauriri webato iri mudunhu reulawayo waSweden Chiroodza. Vamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakasangana nezuro muHarare kuti vazeye nhaurirano dzemihoro yevashandi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council, asi zvinonzi havana kukwanisa kuzonyorerana chibvumirano chezvavakanga vasunga mumusangano uyu. Vamiriri vevashandi vanonzi vakaramba kusaina chibvumirano ichi vachiti hurumende itange yaturunura mashoko ayo ekuti yakanga yamisa basa varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru weApex Council vaJeff Dzatsunga.
Ichokwadi pakaitwa musangano weNotjoint Negotiating Council wanga uri musangano wekuti sezvo papambaitwa mumwe musangano wokutanga tinzwe kubva kuhurumende kuti pazvikumbiro zvataataita pane zvipi zvakabuda, nokuti isu hatishandi nezvinenge zvangobuda kana kuti zvinenge zvataurwa mumapepa. Saka takakwanisa kuita musangano uyoyo. Hurumende ndo yaifanira kuti zivisa zvayauya nazvo. Saka zvayakauya nazvo ndo zvatakapakurira kuvanhu.
Zvii zvakauya nehurumende zvamakapakurira kuvanhu zvacho vaDzatsunga?
Zvokuti izvo vakati mari yemaRTGS yanga ichifungidzirwa nevazhinji kuti pamwe ndo pachabva $100, aiwa handizvo, iyoyo iri kuwedzerwa ne20% yo backdatwa to January. Then $100 kwakupadzira pamuhoro kureva kuti ichiwanikwa iri mari yokuAmerica USD, kureva kuti USD package yava $175 yatinowana iri mumako yokuAmerica. Ndo zvakabuda maererano nezvemari, uye kuti vanhu vangoziva kuti mari yemaRTGS sezvandataura pekutanga inobhekdetwa toJanuary iri yakapambidzirwa ne20% $100 ichatanga muna Machi kuti vanhu vaiwani. Saka ndozvizhi zvikuru zvakabuda pamusangano.
Saka imi makatambira here zvese zvakauya nehurumende sevashandi?
Isu sokuona kwedu takaona kuti zvanga zvaita nani zvikuru chero zvisina kusvika pataitarisira, zvokuti takaona sokuti chinhano chimwe chekuti kuri kutanga vanhu vanogona kutora vomboona kuti tozotaurirana zvepamberi kuti toita roadmap ipi kuti tidzokere ku2018 kumariya taikora nguva zvinhu zvichanga zvichiri nani.
Musangano wakaitwa panguva iyo hurumende yazivisa kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachambomiswa kwemwedzi mitatu. Makabata sei nyaya iyoyo?
Isu takati hatikwanisi kusaina chibvumirano kana imi musina kubvuma kuti muchadzokera munotaurira vakuru venyu kuti dai waro marega kudzinga vanhu, nokuti vanhu ava muri kuda kudzinga kana kuti vamuri kuda kupa chitarafa vanhu vakaratidzira mukuburikidza nekuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka, kuburikidza nokuti mari yanga isingakwanisi kuuya kuvasingakwani kuuya kubasa. Saka isu takati ichocho chikumbiro chatakaita ngachipinde muchibvumirano. Ivo vakati hazvigoni, tinongonotaura nomuromo. Isu kikati kana mati munonotaura nomuromo, saisu hatichakwanisiwo kuti tinyorerane pasi nemi maererano nezvimwe zvatati hapfuma izvi. Ndo mabatiro atakazoita, saka takazongoti waziva kwake waziva kwake.
Munyori mukuru weApex Council vaDeft Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine 384 kana kuti 5374. Vanhu 174 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru 231,214 kana kuti 231,214. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayava namuongororo dzaitwa nhasi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kereke Roman Catholic in Cameroon inoti varume vakanga vakapakata zvombo nemusi wechishanu vakapisa mupanda wechimwe chikoro chevasikana chine mukurumbira chiri mudhorobha reMamfe rinogara vanotaura rurimi rwechirungu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi. Vanotaura chirungu vari kurwira kuzvitonga ndo vakati vane chekuita nechiitiko ichi, vachiti vakafanicha chikoro ichi negadziriro yachakaita yekupinda mumhemberero dzezuva revechidiki dzakarongwa nehurumende muyaonde musi wa11 kukadzi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kutarisirwa kuita hurukuro parunhare nhasi mugovera. Panguva iyo zvinhu zviri kuwedzera kusamira zvakanaka zvichitevera kutyirwa kuri kuitwa Russia kuti yagadzirira kupinda nechisimba muUkraine. Washington yatambira mashoko epamusoro-soro ekuti kupinda nechisimba uku kunogona kuitika nekukasika zvemusi wechitatu. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaatigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo vanova ivo vanoita mabasa akawanda vachishanda nemadzimai. Vanoita basa rekunge vari ivo mufundisi uye zvakare vari ivo gweta uye vaine sangano ravo rinomirira madzimai. Rigaitiende kwavari tinzwe kuti nhasi vachange vakapfeka nguwani ipi.
Tinotenda chose, tinotenda nekuti koka zveshuwa zita rangu ndonzi Mai Gunguwo. Sezvataurwa ndiri mufundisi asi ndinopfeka maheti akasiyana-siyana. Pamwe pacho ndinenge ndiri kansela ndichitaura nemadzimai nemafamilies vanenge vapererwa. Pamwe pacho ndinenge ndiri mufundisi ndichidzidzisawo zvakare kumakereke ikoko. Pamwe pacho ndinenge ndiri lawyer ndichipawo advice yezvemitemo kuti vanhu togarisana sei mudzimba zviri maringe nezvemitemo. Saka heti dzacho shuwa dzakawandisa.
Tombotarisa kuti uku kutanga kwegore ra-2022 zvii zvamungayambirawo kune vakateerera zvakanyanya kukosha nyanya kumadzimai kunge vange vakatarisira iro gore rinoiri?
Chekutanga chandinoda kukurudzira kumadzimai ndechekuti gore richitotanga, infact tingadai tichitoti dai takanga tatotaura navo raakunopera rakapera, kuti hakuna gore ijara unopinda usina chinhu chawakanyora pasi kuti ndiri kutarisira kuita ichi nechichi. Upenyu huye hwokungorarama, kumuka kurara nekuswera, kumuka kurara nekuswera, hauna kwahunotisvitsa. Tinofanira kuve madzimai akarongeka anoti gore richipera rinotera racho ndakutoziva kuti pamwe ndinoda kuti ndizvidevelop inini semunhu womudzimai. Pamwe zvinoreva kuti ndiri kudzokera kuchikoro nekuti kune vamwe vachiri madzimai echidiki nokuda kwekuti munhu anenge akakurumidza kuroorwa. Tinoona vamwe vana vanoroorwa vari kuma 6, 17, 18 years mwana acho tizira kutodzanemba but age yacho achiri mwana mudiki. Ngatimbotorai for example kuti munhu kana une makore 30 ekurarama, isu tiri vanhu vanobelieve in long life. Saka kana uchararama makore 80 iwe uchiri pa 30 chete, apa uri kuona kuti 30 waya unawo haana kumira zvakanaka. Saka ndogara here tichitambura mamwe 50 asara, kana kuti ndotora sarudzo yekuti pa 50 asara apa regai nditore 5 ekuzvidevelopa, ekudzokera kuchikoro kana iri O level ndoita, kana kuri kuzvisimudzira kubva ku O level pamwe ndaitawo diploma, pamwe ndazviendesawo ndaitawo degree rangu, pamwe kudzidza kwandaita, pamwe kubika makeke, pamwe kugona kusona, pamwe kutengesa. Asi tiri kuti munhu womudzimai haikona kugara, wana chaunoita, develop yourself mugore rino ra 2022 kunyanya kuti uwane chehuviri. Because kana ukagara uri mudzimai usina panowanika munhu anogona kuti chibo batewo dhora iri nekuti une chauri kuita, upenyu hwacho hauboreruki. Ndogara ndichiti kune madzimai, chii chaungapirwa mari kana munhu akasangana newe uchifamba kana kuti muri murodhi? Chaangakupira mari chii? Une here zviri muhandbag zvauri kutengesa? Pamwe uri kutengesa mhete, pamwe uri kutengesa mafrutsu, pamwe uri kutengesa mazai chaiwo. Wana chimwe chinhu chaunacho chauri kuita chinoita kuti upurwe mari. Pamwe zvichida unogara pamba pako, pamwe panotori nejurawo negedhi, pane here chakanamirwa pagedhi ako chinoita kuti vanhu vakatarisa pagedhi pako vanoti regai titsambuke tivape mari? Vamwe vanogona kunge vakanyora mafrizi tipano, mari yemafrizi yota kunge shoma, asi kupera kwezuva mafrizi achitengwa munhu anogona kuverenga dhora rake, anoverenga $2 dzake. Saka taramba upenyu hwekurarama nheru usina kuverenga mari. Namata asi verenga mari, tora madhora uise pawega, tora ma$5 uise pawega. Kana dai ari mabhondi ako iwayo, tora ma-20 bondi pao ega, ma-10 bondi pao ega, ma-50 bondi pao ega. Verenga mari. Ukaona warara usina kuverenga mari, urombo huri kuuya. Iwe ramba urombo. Tangira pauno kwanisa ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Tinokutendai amai Gunguo, tichange tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi svondo rinouya. Tichange tichida kunzwa kune avo vari kurarama vari kumaruwa kuti zvii zvamuri kusangana nazvo, tigowanikwa tichizviisawo pane fenyuro vhiki nevhiki. Kana muine zvamuri kuda kutaura, munogona kuwanikwa imi muchititumira maWhatsApp message panhamba dzedu dzinoti +1 202 714 8675. Nhamba dzedu zvakare +1 202 714 8675. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iyo zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemunyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, kana kuti ZFTU, vaKenya Chamyarira, pamusoro pekukokwa kwavanoti vakaitwa kumusangano negurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavima kuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Ngatinzwei vaShamyarira vachitsanangura.
Chekutanga ndechekuti nyaya yekuti tionane nemutungamiri wenyika yakabvira makore maviri apfuura. Kubva pataka launcha tripartite negotiating forum tina ivo president vaMnangagwa, takanga tavimbisana kuti taizofanira kuzopota tichisangana periodically tichibriefana nemutungamiri wenyika sezvo TNF ichichewa negurukota revashandi vapo Mavima. Zvimwe zvinhu zvatinenge tarangana imo muTNF, mamwe makurukota ehurumende anowanikwa aine kugombedzeka kuti aimplemente izvozvo. Saka saizvozvo tinenge tine kodzero yekuti kana taronga zvataronga zvinofanira kunge zvichisvitswa directly kumukuru wenyika, vanhu vapresident. So makore afamba tisina kunge tichivaona, asi takaramba tichingozvitaura mu management committee TNF uye mu TNF yekupedzisira yatakazoita walkout takataura chasara apa ndechekuti tichionana nemutungamiri wenyika patakaita walkout ZCTU ZFTU ne Apex tese takaita walkout I think gore rakapera tikabva tanyora matsamba kumutungamiri wenyika kumahofisi avo kuti taakuda kuchionana nemi sezvo tatadza kuwirirana.
Saka isangano renyu regaere rakokwa kumusangano uyu reZFTU?
Haisi ZFTU yoga iri kuenda ikoko, kuri kuenda masangano makuru. Tinozviziva tose kuti masangano makuru munyika muno anomirira vashandi iZFTU neZCTU neApex Council. So tisu tiri kuenda kunosangana nemutungamiri wenyika totaurirana nhunha dzedu.
Tiri kuona kuti mapiwa mukana wamagara muchichemera kwemakore maviri. Chii chikuru chamuchaenda kunosvitsa kumutungamiri wenyika chamungati chiri kuchemerwa nevashandi?
Chikuru chandingade kuti mhuri yeZimbabwe nekuti vashandi vese vazive kuti chatiri kunotaurirana takaisa musoro pamwe chete ndechenyaya yekuti muhoro iko zvino hauchakodzera, hauchaita kuti uwanikwe uchibhadharwa nemaRTGS kana nemabhondi. Muhoro waakutongoda kuti uchibhadharwa nemaUS dollars. So ndo chinhu chatiri kunotaurira president ichocho kuti chiitwe. Uye kunofana kudeclare yatinoti national minimum wage inofana kunge iripo kuitira vaye vashandi vanoshanda kuma organizations asatave nema NEC vanowanawo waro unovapundutsa. Chimwe chatirikuda kutaura futi chakasimba inyaya yekuti kumonopolizewa kuri kuitwa nyaya dzetransport. Zupuko haina right yekuti imonopolize through an individual. Irambidze mao makombi anokwanisa kunge achitakura vashandi kuenda nekudzoka kudzimba dzavo nevana vavo kuenda kuzvikoro nekuda kwemumwe munhu anoda kumonopolize zvinhu izvozvo. Zvinofanira kuitwa put to a stop nekuti zvipo pachezvai haikwanise kubata capacity yovashandi vanoswera vakamira vachizvimba makumbo vachizvimba ito nekumira. Zvinofanira kustopwa izvozvo. Hatidi kunyeperana kuti tine railway chitima. Chitima chinotakura vanhu chichienda navo kupi kwacho. Hani chinongofamba chete nekune railway lines uko kuna namufakos uko. Vashandi vese munyika muno vanobva kumufakos. Ko vekuchitungwisa, ko vekumalbra, vekumeboreni, vekupi kwesoko. So ndozvo zvimwe zvatida kuti tionesane napresident izvozvo. Nenyaya yecorruption. Corruption inofanira kuonekwa ichiitwa put to an end. Isu takagadzirira kuvapa umbowo neuchapupu zere wecorruption dziri kuitika mumaplant level through mashop steward members edu mumaindustry ese akafakachira nyika ino. Tinokwanisa kunge tichizviita izvozvo. So nyaya yecorruption tichaitaura zvakasimba kwete zvekumbonyarana zvezvi. Takanangana zvekare futi neudzvanyiriri wavepo modern slavery iri kuitwa nemachina vachiprotect kwa nema securocrats. Zvinofanira kuti zvitaurwe once and for all. Toda kutora a clue kune zvirikuitika kuZambia. MuChina akaonekwa achiita abuse asingaite follow ma labor laws, asingatedzere mitemo yenyika ino, ngaite pack and go. Tinoda investor anoya muno achiestablish a win-win situation. Iye anowanawo pundutso, vashandi vedu vachiwanawo pundutso, nyika yedu ichiwanawo pundutso zvekare. Kwete vanhu vanouya vachikuita ma makeshift arrangement ekuita loot and corrode our people and dehumanize them. Izvozvo tinoda kuti tive clear kuna president kuti izvi sevashandi we are not going to allow that.
Ko vakasatora matano ezvose zvamune mataura izvi. Matano apa munozotorawo imi sevashandi.
Vakasateerera zvinhu zvatinenge tataura navo izvi, vachazoona kuti shuwa 2023 vashandi vachaita vota apathy kana kuti vanenge vaenda kunovhota vanonovhota vachiti no, ngatichinjei titsvage zvimwe.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende wakatadza kuwirirana pamusoro pevarairidzi vakambomiswa mabasa. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League adzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murani zvakanaka vateereri.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa ngomgqibelo mhla ka 12 kunhlolanja 2022. Igama ngontungamili inkumo. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF anti amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Obulawayo umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa uMnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli beCitizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kodwa ukudonselana kuyaphambili kuleli bandla kobulawayo phezu kwabantu abamele bancintise kukhetho lwamakhansila kumawadi amabili. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Douglas Monzora laye usungule umkhankaso webandla lakhe eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe abalisa iZANU-PF iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-MDC ekamnumzana Douglas Monzora namuhla asungule imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Umkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa uphawule umkhankaso welakhe ibandla ePuerth lapho akhuthaze khona abasekeli beZANU-PF ukuthi bayevota ngobunengi kungene amakhansila abo ngoba awebandla leMDC leCitizens Coalition for Change bekhohlakele. Uthe njalo akumelanga baphatheke kudlakela.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu ikuthula ukuzisisana lokubambana. Iyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Siti phansi ngodlakela ukubambana ekuseni, emini, ntambama, lasebusuku.
Love in the morning.
Uthando emini, uthando ntambama, uthando ebusuku.
Love at night.
Umnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe usefeze okunengi okulethe intuthuko empilweni kaZulu okufana lokutholisa abantu bakobulawayo amanzi.
Kanya emvura kunoku Harare tiri kuvaka kunzi dam kubulawayo kubulawayo makorosa. Bulawayo achingotambura achishaya mvura, achingotambura achishaya mvura. Pakauya the Second Republic, takaenda kunyamandlovu, kuna inonzi aquifer.
Udaba lwamanzi ngapha eHarare saka idamu obulawayo eminyakeni yonke le edluleyo ibulawayo ibibhekane lokusilela kwamanzi kodwa ngokungena kukahulumende wami embusweni
sahamba enyamendlovu sagepha imigodi kulwandle oluphansi iAquifa lapho esidonsa khona amanzi esiya kobulawayo sehlisa udubo lwamanzi kuleli dolobho kathesi siphezu kokwakha iGwayishangane Dam lapho esizadonsa njalo amanzi esiya kobulawayo
Chirukubaka zempipe yemvura inobva kuGwayishangane chiyambulawayo.
Kobulawayo khona umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Welshman Ncube ube lomhlangano ku Ward 8 engubo yenja lapho asole khona umbuso weZanu PF esithi abantu kumele bavotele ibandla lakhe. Sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngukansila wali wadi umnumzana Edwin Ndlovu.
Abantu bebaningi abebandla le-CCC izakhamizi osomabhizinisi lalabo abangamakhansela khona ngala bahlanganisela ke u-Alderman Maston Hlalo lobukhokheli bebandla uProfessor Wilson Ncube nguye guest of honor nguye ke okhulumileyo kulowo mbuthano kube kuhle kakhulu abantu bathi hathi sebehluphekile kakhulu eZimbabwe yikho sebefuna ke umbuso omutha umbuso we-Students Coalition for Change ngokunjalo bathi bona ke i-by-election le siyakiyo yi-appetizer etshengisela ukuthi u-2023 uzahamba njani so bathi bazaqalisa ke ukutshengisela ke by-election bavotele ke ibandla le-Students Coalition for Change so hhayi kube kuhle kakhulu abantu badabula bagcwalisa i-ground ke engubo yentsha ke kube kuhle sibili sithemba ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka 26 March bevotela ke candidate yabo
Iyikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba Welshman Ncube kulumbuthano?
Ubaba Ncube akukhulumileyo okuqhakaphekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe berejista bavote. Wasephinde esitsho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngomember of parliament bakhethwa ukuthi kube yizigijini kube yizisebenzi zikazulu bathungwe ngabantu hatsho ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebebutha abantu kuchasisile khona lokho ukuthi-ke njengetriplesekulusesifaka candidate-ke azalalela okufuna izakhamizi kube yizo-ke ezibathumayo watsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Students Coalition for Change angahlala ndile intando kaZulu ke uZulu kumele abuye ebandleni athi ukuthi hayi lo akasebenzi kuhle lathi akhithwe kungene omunye
udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho kobulawayo endaweni ezifana labo emganwini phezu kokuthi ngubani omele ancintise emele ibandla alukho yini lapho oncintisa khona kuWard 8
Ngintisa khona kuhamba kuhle kakhulu silazo i-structure zama-branches bonke abantu behlangene silabo-ke abe-conference coordinating committee TCC besile abe-province u-chairman ubaba u-James Sithole kade khona besilabo ku-national executive bebekhona silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-Ward 8 sifuna ukuthi bibisele-ke ewadena le kubandla le-Citizens Coalition for Change ingathathwa ngamanye amabandla hhayi kuWard 8 abantu babambeni sisebenza ndawonye
umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaWard 8 emele ibandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo kusenjalo lanxa leli bandla lalithe lizalungisa udaba lokubhaliswa kwabantu ababili ndawo yinye abazancintisa belimele kukhetho lwamakhansila kobulawayo lokhe lumumo ungalungiswanga lanamuhla kubikwa sokulokuxabana phakathi kwamashona lamandebele kulezi ndawo Namuhla inkokheli yaleli bandla evela eHarare ibikhangelelwe ukuzolungisa lingxaki. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe-CCC abakhanyaso lokudonselana besaqala kubangwa izikhundla ekuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-by elections umnumzana Sweden Chirotsa yisikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change ekobulawayo province ukhulume ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo
akuselanga indlela ngoba amalanga angikhona sedlulile leyo angazake ngiyivike
yazi nxa uyisikhulumi uyakuthanda ukuthi uvike leyo hayi ubaba uhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni wangazaba le-contact labanye ebandleni amaphepha kampumelelo moyo ayongena ngamafobe aluba uhlabani kacitshanga ifoni mbona ngani kwakuya kwakungasoze kube lo daba lona lolu esesilukhangele
umnumzana Kitton Shoko obengusenata webandla le-MTC Alliance engakaxoshwa ephalamende owamanje selilunga le-TCC usula ukuncintisa kwalaba ababili abebandla lakhe kuma-by elections
into eyama-candidate kutho ukuthi sifanele ukuthi siyilungise njalo especially nxa sesisiya ku-2023 uyabona kulabanye abangeni ngenkalo kodwa ngabo abangasibo bethu bengena ngebiso lethu so umuntu onjalo vele kasiwe
uDuma nokubhaliswa kwababili ukuncindisa izikhundla sinye bengabe bandla le-CCC alukho kubulawayo kuphela kodwa lasemaswingo lapho bagcine sebebophisana sokutshaywa kwesifazana unkosikazi Thokozile Mutshutshuthi ngamanye amalunga aleli bandla amahlano imala yestudio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ozithi ungumkhokheli njalo we-MDC Alliance ube lo wakhe umhlangano e-Highfield lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu sike saba nje lohluphanyana olokuthi bese kungathi kuyahlupa amapolisa sengathi athi abantu baningi kakhulu ngoba aya abantu ababuyile bebabaningi kakhulu sibili bedlula inkulungwane mhlawumbe ezine belanda ezinhlanu kodwa ekugcineni ngagcine bebona ukuthi abasoze baphumelele kuhluphaneni lathi umhlangano waqhubekela phambili. Umongameli wethu ubesekelwa ngabakhokheli kumbe omongameli bamanye amabandla awe-alliance labantu bebamelele abebo abafana nabe-MDC, OPDP, OMCD, lamanye ozanondonga abakhulumile futhi kulokho beqinisa i-MDC Alliance, umbutho we-MDC Alliance oka-5 August 2017 owabunjwa ngu-President uTsvangirai ukuthi lokhu sindawonye, lokhu sigcizelela ukuthi sisebenza sindawonye singamabandla wona lawa ayisikhombisa njalo ekuthini ubaba uDouglas Monzora nguye umkhokheli osemthethweni ngoba kunguye okhokhela ibandla le-MDCT. Enkulumeni yakhe-ke ukhulumile upresident into eziningi eziphathelane lokuthi ukhankaso lwethu lumayelana ngani ekuthini lumayelana lokuthi ama-councillors ethu ayezisebenza ngokuzikhandla ukuthi alungise imigwaqo, imigwaqo ifile emadolobheni azame ukufuqa ngendlela yonke abakwanisa ngayo uhulumende nalo ezambia futhi akwanise ukuthi akhiphe imali ngesikhathi ayikhona ukuthi ehlena abe sesithi uyazenzela umsebenzi ama-local authorities kukathi nguye ophuza ukuwa-approva ama-budget njalo nguye olamandla okwenza yonke into phezu kwama-local authorities.
Uthi wena dubele phosela phoxana lamapholisa ngoba abantu bebebaningi kakhulu kodwa sibone abanye befaka imifanekiso enkundleni zokuxhumana besithi bekulabantu abalutshwana kakhulu iqiniso yilipi?
Into abantu okumele bayinanzelele yikuthi thina njengebandla le-MDC silwiswa ngabongqondo-ngqondo ochopheshe kweze-information abafana labo Jonathan Moyo, abafana labo Hopewell Chingono, abafana labo Dr. Ruanyi owayesebenza ku-Daily News, abafana labo Alex Magayisa. Laba ngabantu nje abathi bangavele bathinte ikhompyutha bakhiphe amanga ayagcwala iganga lonke aze abe liqiniso. Bathethe imfanekiso ekuseni kufika imota zethu zisethula abantu bathe imifanekiso eyabo 10-11 ekuseni umhlangano ongakaqalisi ayisikho okwenzakeleyo ekugcineni abantu basene besebegcwele abayithathanga ke leyo mfanekiso abakhulumi ngakho so iqiniso yilona lele endikhulumayo abantwana be-MDC abantwana bakaTsvangirai baphumile babuyile emhlanganweni bazwile ubukhokhelo wabo.
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela msheshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni izakhamizi zezansi yamaNdebeleni ezihlezi zibhekane lendlala zithi lonyaka zikhangelele inala kulandela ukuna kwezulu elihle. Kubika Albert Ncube.
Izakhamizi esixoxele Studio 7 zithi zikhangelele isivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kunhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente. Unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni ekwanda North uthi umangoye kasayi kulala eziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangele izihlanyelo zonke, umumbu, amabele, izilimo ezincane zikhuluma sinje sesidliwobi lamakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kaMankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo wefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe, kuhle kakhulu, bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphuza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya uD itop, abanye lakhathesi lokho bengakayitholi ukuthi abantu bahambe bayithenga ezitolo, ezitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Gabulo Estesian uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu belisina kuhle sibili. I-fertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili, ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo eGungu eKwanda South bathi izulu alini kuhle, nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amaza ayafuneka. Ngikhuluma kanje okwayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi kumbe lizatshaya phansi, seliphuzile liyafuneka, izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunyanga ezilandelayo, okuzindaba ezimnandi kubalimi loba nje urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye lezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emaNdebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi emaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokho kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Moncube Matobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazaniswe ngalindlela.
Sicela umqhatshi wababalisi ukuthi akasicabangele singabazali, akasicabangele siyi-community ukuthi engasivulaleli kusasa laba bantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwa azasidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Kiwane Westezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Kule viki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi kahulumende, kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi urhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Cora Ndebele, yena oqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter Campaign. Lilami usithandekile Mhlanga.
ngizalane lomhlali wedolobha lakobulawayo. Ngiqalelo umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile labamaphepha besitsho ukubana ubulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiswe ama-constituencies akhe, ngoba abantu aba-registered aba-appear on the voters roll bebaluthwana kakhulu. Nothi kuphela ubulawayo yedwa, kodwa imathebelelele nto yonke ejikelele inohlupho olufanayo olokuthi abantu abaningi they are not registered. Abantu abasazihluphi ngokubana babe-registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni. Ngalokho abasasiboni isidingo kusukusela kwintsha encane, ama-youth abaningi okufuze ukubana ma befikisa i-18 bayirejista. Abasazihluphi, bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota, ngoba ilizwe libi nje ukuvota. Lokho bevota lani lavota badala kudala, kodwa kulanje. Yikho-ke ukubona kwami kusiba le ndingeko le yokuqala this campaign, be a registered voter campaign to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakobulawayo, ongumhlali wakobulawayo, ongumhlali wemasebeleleni yonke jikelele, ukuthi akhuthazeke, simkhuthaze ukubana ayiregister, appear on the voters roll, ngoba imasebeleleni ingagcina yehliselwe inani lama-constituencies ayo, ngoba sibalutshwana abantu abaregistered.
Ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota?
Umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama, ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka. Yilokhu ngakukhangelisa ikhampeyini le kubomama ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyirejista. Ngibone ukuthi ama-political parties lama organizations amaningi, ama-civil organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezijiyeneyo, kodwa still abantu baphakamile yebo kambi, kodwa utshintsho lwakhona lube luncane. Ngasengibona ukuthi to intensify, ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties la ma-civic organization, yikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini. Ngasengibona ukuthi manxa uqale endlini, ngubani vele ongawufuqa lowo mkhankaso? Ngabona ukuthi umama yimbokodo, umama nguyofuqa izinto zenzeke endlini. Ngalokhu ngathi mama, umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe. Umntwana wonke ole 18 years akayirejista. Umkakho mama wanxa engekho registered akayirejista. Izisebenzi esihlala la zezindlini abasincedisayo, amankazi nezindlini, nxa engekho registered akayirejista. Izihlobo, abangane ababe-registered, umama angavetshela omunye umama umfana la yenze ngendlela efanayo, kusiyaphela ikhampeyini leyi ekhona. Ngikhangelela ukuthi lasokulutshintsho oluningi.
Ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso, njalo usungule nini? Kukanti abantu bawamukela njani
umkhankaso lo? Abantu bawamukele ngendlela elohlonze, bawuphakamele kakhulu, ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media, sathumeza endaweni ezihlukeneyo. Abantu bangezela ngobana bafuqe bathumele kuma-groups amaningi. Ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner, okuyukuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-intensify. Sesingena ezindlini umuzi ngomuzi, sesingena ilokishi lokulokishi, sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo uzaqhika kabanzi, ngoba uzayenza kubana umama wonke aphakathi. Okwamanje akula muntu akade sincedisayo, esiqale nje umkhankaso lo sizosho abomama abancedisayo. Engikhangelele ukubana bazancedisa abakhanya besimphakamela kabanzi lo mkhankaso kumama be-Freedom Alliance. They are willing to join this campaign, siwuphakamele, siwufuqe kabanzi.
No, Nkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we Be a Registered Voter Campaign. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani chona njani izilukandaba sedibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluzayo. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Mangibonga ukwemukelwa ehlelweni, ngibingelele nabalaleli.
Ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya ikakhulu unxa sikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo?
Kuyimvamisa, kuyinto ejwayelekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti kube khona ukuxokozela, ngoba ziyabe sezinyathela namasondo sezibanguka ukuthi ziyabe nathamanzi. So into ekhona ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame losenziwe kakhulu kulaba bamabandla aphikisayo, beboshwa, abanye bebotshelwa izinto nje ezingacacanga, kuchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphethene. Konke lokhu yabo kusenziwa libandla elibusayo elezana uPF, ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho njengama-1980 izana uPF ivele idla ngodlame. So kusazoqhubeka kusiba le ngxabangxoza mpela ngokuphathelane lokhetho. Ingungu uma isiya ikhala isiya phambili kuzobonakala loko le ngxabangxoza yakhona iqhubekela phambili. Kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe.
Siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni, siyabona ukubana ibandla lezanu PF aliyandisanga ukunqotshwa kuma-by elections. Ubona njani lesi sikhathi?
Kuliqiniso ukuthi uma sesibheke emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama-by election, akuvamanga ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe. Yilo elihamba phambili ngokunqoba. Lokho kwenziwa ukuthi kule zinto ezimbalwa abazenzayo. Okokuqala, uma sesibheka lezi zinto ezibizwa kuthiwa ngama-resources, bayazibutha baziqoqele kulawo ma-constituents ambalwa bezisusa ezwe lonke jikelele besenzela ukuthi bangangaqotshwa. Lokhu kungabe kusitsho izimali, kungabe kusitsho izimota, kungabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa khona ukhetho, ukwenzela ukuthi bafike laphana bangenzelela inani labantu abazavotela umuntu wezana. Lesizathu sodlame uyabona makuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabi lula.
Nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zemandebeleni, ubona ungani kuzahamba njani?
Ngokubona kwami izalo uPhefu yiyo ezonqoba, kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisiphi, kodwa yiyo ezonqoba. Emathebeleland, emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba. Uyakhumbula ukuthi ama-MP ezanu anjengabo-Chinga Dube labanye abake bangena before babengene ngesikhathi sokhetho lwama-by election. Akuvamanga ukuthi izanu inqobe ekhethweni lwezwe lonke. Kwenzeke kanye kule ndoda yomkhulu okuthiwa ngumo or something. Hiyo iyangena ukuthi yangena ngamgunyathi bani, mhlawumbe bayakwazi abaningi. Kodwa ke ekhethweni njengalolu olwe by election, izathathi izanu koBulawayo ishaya ibuthe yonke igeqa amagula, izoshaya ibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholotsho nakwe yonke indawo lapho kule by election khona. So njengezizothi engizibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abalazo izwe lonke, i-resources zabo zonke, izigebengu zabo zonke bazozibuthelela ndawonye, baphinde futhi bathuthisa abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje, kube sekusiba yibo abazokwenza ama-candidates ezanu anqobe. Iparty enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze lezanu khona lapho. I-MDC Alliance ayisekho leyo, ayizukuthola okuyaphi. Izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti kade wathola kukhetho lwedlule, kodwa akuzu ukuya ngaphi lokho abazokuthola, ayisozinqobe. Ingakhula njengebandla yona, kukhuphuke inani labantu abayivotele manje, kodwa-ke ayizukuthola lutho noma ngakuphi kwelizwe.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF hantshi amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo, umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Welshman Ncube, ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.